Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 30 ndira 2024 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC dichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Dare rotarisirwa kupa mutongo waro panyaya yava Job Sikala nava Godfrey Stole nhasi. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rosangana kutsvaga achatora chigaro chava Nelson Chamisa chekutungamira bato iri. Tichakupai zviri kubuda kumitambo yeAfrica Nations Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare raMagistrates nhasi riri kutarisirwa kutora mutongo waro panyaya yokupesvedzera mhirizhonga yakapomerwa vaimbove mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Sikala navaGodfrey Stole vanomirira Chitungwiza North mudare reparamende. Vaviri ava vakabatwa nemhosva yokupesvedzera mhirizhonga kuchitungwiza mushure mekupondwa kwenhengo yebato reCitizens Coalition for Change muzvare More Blessing Ali. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata rimwe gweta ravaSikala vaFredi Masarirevhu.
Dare ndopa richange richipa mutongo maererano nenyaya yavaSikala iyi. Saka magweta edu apawo zvavapa zvinofungidzirwa kuti zvinoita kuti mutongo wacho wavachapuwa ureruke. Vataura nyaya yekuti vaSikala vagara muchiri kwenguva yakareba. Izvo zvinofanira kunge zvichitarisirwawo nedare risati ramba mutongo waro. Vakataurawo zvenye kuti vaSikala munhu anga ari mutungamiri nokuda kwokuvharirwa kwanga kwakaitwa vakaruza zvinhu zvakawanda, uyezve mhuri yavo haisina anoriitira kuburikidza nekuti vagara muusungwa kwenguva yakareba. Saka ndo zvavanga vachingotaura vachikurudzira kuti dare ripe mutongo wakati rerukei. Zvinova zvinoenderanawo nemimwe mutongo iri kupuhwa pamhosva dzakafanana neidzodzidzi. Saka mangwana dare ndipo parati richapa mutongo waro ramboveringawo zvataurwa nemagweta avo avaSikala uyezve nevachuchisi. Saka dare rati mangwana na quarter past two ndopa richapa mutongo wacho.
Pane zvamunofunga kuti zvingatadzisa?
Isusu hatina zvatinofungidzira kuti zvingatadzise kuti vange vachibuda mangwana, uyezve itarisiro yedu yekuti vange vachibuda mangwana. Ndichitaura ndakamirira mhuri ndinenge ndichiti kwenguva yakareba iyoyi nekuti mhuri yagara isina baba, vanhu vanenge vachitarisirawo kuti mangwana vasunungurwe. Semutauriri wavaSikala ndiri kuti mutongo unenge wangobuda iwawo ndo unenge uripo uchigashirwa nekuti dare rine inonzi nepachirungu discretion rekuisa mutongo warinoda. Hatingati tuda mutongo wakati, dare ndo rine simba rekuti rotanga raongorora zvinhu zvinenge zvataurwa rozosvikopa magumo ronoti roisa mutongo wakamira sei. Asi isusu semutauro wataita kubva pekutanga hatina kumbobvira tamboona sekunge panga pane nyaya kubva pekutanga kuti pane mhosva yakaparwa. Tichingori takamira neizvozvo saka zvinenge zvangoburiswa nedare tinongo zvigamushira tono tichitoenda tichitoenda raumberi sei kuti tikwanise kuwana zvinokwanisa kutibatsira kuenda mberi.
Rimwe gweta ravasikala vafredi masarirevhu vange vari parunhare muHarare nestudio 7. Dzimwe nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dziri kuita musangano nhasi wekuedza kutsvaga mutungamiri mutsva anenge akafanobata matomu. Izvi zvinotevera kusiya basa kwava Nelson Chamisa nemusi wechina zvondirapera. Asi mubato iri munonzi maita zinyekenyeke sezvo pave nezvikwata zvakawanda zviri kurwira utungamiri hwebato iri. Mukuziya nyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata vanqovizita mulilo nhengo yebato iri.
Tirangarire kuti musangano weTCC wakatanga iwo kuriwo musangano waiva MDC Alliance. Tikazoona kuti zvakanga zvakakodzera kuti tive nebranding itsva musi wa21 January 2022 kukaitwa meeting yeMDC Alliance neNational Executive Committee. Meeting iyi yakazokumbira National Council kuti ibvume kuti MDC Alliance ichiva neruvara runonzi TCC.
Ndikubatei muromo muchiri ipapo. Ngatibatei zvakazotevera, tiri kunzwa mashoko akawanda wanda.
Zvakawanda zvakazoitika kubva ipapo zvinova zvakasvika pakuti vachamisa vakazoburitsa statement yavaiti iwa vachadi kana kuti havasina nezvekuita neTCC. Musangano wakabva wasara usina president nekuti vakabva vati ivo havachadi kuva nechekuita neTCC.
Saka yamuri kuti standing committee, misangano yayo iri kufamba sei, yakasarudzwa nani?
Musangano uyu wakava nezvavakaburitsa zvinosanganisa kuti wakarwadziwa chaizvo nekuti vachamisa vakanga vafunga kuti vakusiya upresident weTCC. Ukaburitsawo zvakare kuti sezvaigara zvichiitika makore apfuura kuti mutungamiri mukuru muparliament ndiye anobva ava iye mutungamiri wevanopikisa muparliament, zvichireva kuti maikore vakabva vanzi ndivo vave mutungamiri weTCC sezvo TCC iro bato rinopikisa muparliament.
Saka tichitaura kudai, akafanobata chigaro chemutungamiriri webato ndiani?
Vese vangava vari muleadership yeMDC Alliance sekuelektwa kwavakaita muna May ya 2019 kugweru vadzorerwa pamapositions avakanga vari kubva ipapo. Saka zvireva kuti vanga vari maprovincial chairperson, vanga vari district chairperson, vanga vari maward chairperson, vanga vari branch chairperson vadzorerwa pamaposition avo, ende vari kutarisirwa kuti varambe vachiita mabasa ravo sekuita basa ravo kwavaita makore apfuura.
Vateereri vangangodewo kunzwisisa zviviri zvitatu nemusangano uri konhasi uyu.
Iyi meeting iyi ichazopedzisa zvimwe zvanga zvasara zvisina kupedziswa pameeting dzemusi wa24 nemusi wa28.
Vanqovizita mulilo nhengo yeTCC vange vari parunhare muJohannesburg naEvans Zininga weStudio 7. Hurumende yeZimbabwe yatumira nhumwa kuChina kusanganisira gurukota rezvemhando dzemoto vaEdgar Moyo. VaMoyo vari kufamba nechikwata cheZesa chinosanganisira sachigaro weZesa vaSidney Gata. VaGata vaudza vatori venhau kuti kushomeka kwemagetsi kuri kukonzesera kumashure, kuri kudzorera nyika kumashure. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi yezveupfumi vachishanda nekambani yeUnderhill Corporate Solutions, Dr. Eddie Mahembe, kuti tinzwewo maonero avo.
panyaya magetsi zvekunetsa muZimbabwe ndikuona kuti minister we energy va Edgar Moyo na nomukuru wezesa va Sydney Gate vamanya ku China kundokumbira kuti toita sei China ibatsirewo panyaya magetsi ndinova vanozviona kuti magetsi anangora achidzima zvinoreva kuti industry haisi kuita zvakanaka zvinoreva kuti ive vemuZimba chaivo chaivo havasi kufara nezvizvo saka kuinda kwavo ku China kuratidza kuti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka.
Dr. Mahembe, kana makatarisa ukama kwagara huripo pakati peZimbabwe neChina, munofunga kuti Zimbabwe ingabatsirwa pasina kurasikirwa nezvizhinji here?
Handitarisiri kuti China ingangobetsera mahara. Hakuna simahara, kuikonomisi tinowanzo kuti there is no free lunch. Saka hakuna zvemahara zvinotoda kuti pane maminerals edu pane zvirimwa zvedu pane even makomo edu kana kuti imwe minda yedu ishangopowawo China kuti tiwane magetsi. Chechitatu chendinoona kuti chakanyanya kuti koshe koshe ndechekuti Zimbabwe inofanira kusvika panguva yekuti ngatigadzirise kuti climate ye investment yamira zvakanaka so that atindinda zvokundokumbira mari kana kundobhega. Tinofanira kuti vanhu vanokwana kuuya nevachiti tine mari dzedu todawo kuinvesta todawo kuti tisime mari munyika medu.
Asika Dr. Mahembe, handizvo zvazvagara zvakaita here zvamuri kutaura izvi?
Ko zvino zvinoda kwekuti tagara tine political situation yekuti tinogara tichirwidzana, tagara futi kune corruption yakakwira kurisisa, tagara futi kuti dzimwe nguva president vanoisa hama dzavo mukabhineti. Zvinoita kuti dzimwe nyika dzisatitora zvine udzamu. Dzinongotiura sokuti hatisi serious uyezve dzinenge dzichiti we are a bad investment destination. Saka izvozvo ndozvoita kuti zvinhu zvitidhurire kana kuti zvitinetse kuwana shamwari dzinongouya dzichiita mainvestment. Ndopanofanira kugadzirirwa ipapo.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nekambani yeUnderhill Corporate Solutions, Dr. Eddie Mahembe, vange vari parunhare kuCape Town, South Africa, neStudio 7.
Urombo kukuzivisai vateereri kuti kutanga musi wa12 kukanzi tinenge tisasati penyure chirongwa chedu chemangwanani.
Asi zvirongwa zvamunofarira zvakaita sechamunotaura zvamunofunga zvichange zvotepenyurwa manheru kutanga nenguva dza7.
Panzvimbo yechirongwa chemangwanani ichi munenge mukwanisa kunzwa zvirongwa zvakaita seDaybreak Africa neVOA International Edition mururimi rwechirungu.
Musakanganwa kuteerera zvirongwa zvedu zvemazuva ose zveshona nende Bele zvinotanga na7 manheru tichitepenyura zvakare zvirongwa izvi na9 uye 11 manheru.
Tinotenda nerutsigiro rwenyu.
Makaterera kuVoice of America Studio 7 tichitepenyura tiri kuWashington DC. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndinoshamisika zvikuru navanhu vezano kana pari pane dzimwe nyaya pavanenge vachifunziwa na vachiti isu hatipindiri nezvitripc kwapapo mopindira muchiti hei chamisa wakazha mari akabva kuamerica hei wakazha mari akabva kuna hlm mapinzwa nani apa kwekuma 15 billion akaendepi akarhiwa nawazhajena yekotiko yakaendepi muona nhasi kuti chamisa imbavha kwanai muvanhu vezanini.
Ndozviya zvakare hwana hosaya chipanga kunzi simba rehove riri mumvura. Kana munhu usina vatsigiri usakwera uchizvipembedza nenhema. Zvinotaugwa navava vana chavangu nevamwe vake vanomutevera vachiti hei chamisa wakabvuta masimba chamisa dee zvanga zviri zvechokwadi. Vanhu ndo vaifanira kutaura kuti haiwa tazowana munhu wogadzirisa chavangu totevera iye tosiya zvachamisa. Zvino vanhu vari kutevera chamisa chero deno akapoma bato risina zita tomutevera zvakangodero. Hatiteveri vana chavangu vanoshanda nezanu pf vanoda kutidzorera mugango matiri kukangwa. Isu tiri kuzama kubuda mugango chavangu uri kutiva kutidzosera noutsotsi achishandisa zita rachamisa. Hatiteveri zvakapata kudaro.
No, ini ndina pane mwere. Ini ndichamira na president chamisa kupati yavachafoma ndipo pachange ndiripo papo. Atinga tunga mirizwi nemunhu anongosvika ongopamba zvezvi zvake. Atinda zvangu vatereri. Ndozva ndoda kutaura chiri pasipisi.
Ndikundwa kubvunza kuti ndibvunzire wezano kuifa kuti kubva kugorera 1980 chishenyu chavanoti vaitawo munyika tinooneka ndechipi hapana nguva yasimiti yataidorarama yetenge chitori nani marodzi avai kuti vari kugadzira acho aiwaayo marodzi vari kuripi yakagadzirwa mudhara production yaiitwa nezanup f sofa ndeipi kubva 1980 hapana dzikonguti vachingoneta vachete vachingouraya vanhu vachingodaro but nyaya iripo ndeyekuti zvava kuita zvichapera iyo zvino chada kupindura kuti chamisa waya asiya pati ndovakamboifoma pati yake ndovakambomudza kuti afome pati here ende ndovakumudza kuti asiye ndovakambomudza kuti atange pati here zvichapira zvavari kuita vezadupiya kumaitaini
vanhu vamuzimbabwe ndoda kusatsundisei ndoda kutenda uyo anoti blessings akabvunza mubvunzo namutsvangu amubvunza kakurisisa tine problemu yekusatenda yekungoshora bese tidezeve namusi kubvunza yei kamubvunziro kenyu but mubvunzo wakakurisa uo wakakurisa mubvunzo wekuti waiinini mama uchena wakareka afiwa but hatizi kumbotaura tongoti tidezeve namubvunzi moti vangazobvunza zvese zvese kuita sekuti harisiro vane maminutes but mubvunzo wakakurisisa uo waifanira futi kubvunza kuti koini munozviziva sei inori kubatirizanipi but zvine maminutes uye zvine nguva saka toda kutenda ini handingoshori shori zvisevenu muri kugona but mune mutemo wenyu muri kubvunza chaizvo but vatinongoshora izvizvi hapana kana unomboona anombotenda kuti zvisevenu akagona muzongomirira pavatadza kubvunza moshora haini
makadiko makadiko ashamarari studio 7 pano tanzwa nekutambudzika ndoda kuti vakomana panosha here kuti angatibvunzirewo mutsvangi tsvangi kuti kumashure uku chabangu pairi kura vanhu mamps etriplec aitaura iye kuti haanei nazvo zvetriplec nezvekubato ravo isusu zanup f hatinei nazvo mutsvangi anenge achitaura akadhakwa here kana kuti anenge achitaura akaita sei kuti ngati kudhakwa kunotori kuri nani because munhu anenge anogona kunongedzera kuti kumba kwangu ndekugoko kuti chiko chinotaura mutsvangi atadze kutaura zvaanenge aida kutaura ezvinoizvi aakuti iye chamisa anofanirwa kusungwa akaba mari anei nazvo zvekupati triplec anei nazvo zvepati triplec mutsvangi ende zvano yapinda papi papati triplec kana vakarwa anofanira kusiyana nazvo zvakadaro kana vakaita zvavanenge vachiita anofanira kusiyana nazvo akupinda papi kuti matara achati zvakati panozvita zoti zvakati anofanirwa kusungwa pane mari dzaakadya akanga adzira kupi kuti kupati kwakadyiwa mari iye mutsvangi ari wezano kutriplec ari kutsvage chii vakomana ngatichenjere vanhu ava vanhu avakavaka pavada kutsvisa chavo chapazva ndepapi
mangwanani pastudio 7 apo ndaide kupindura vamutsvangwa ndichiti vamutsvangwa musapedza nguva musapedzera vana vezimbabwe nguva muchitaura zvisina maturo zvemusina umbouu kuti mari iyi shuwa akaipiwa here nemaamericans yemunotaurawa nemabritish yemunotaurawa isi tingoti patori neumbou hwokuti former president mugabe vakasiya vataura kuti 15 billion yakangonyangarika saka wai musikambotauri ndizvozvo zvecorruption iyeyo kuti munofanira kutozvisimudzira izvozvo kuti tadi kunzwa kuti former president vakasiya vaitaura kuti 15 billion kungonyangarika ko wai musikazvitauri izvozvo shoshwa kutaura nezveopposition mukuru akadaro kutaura nezvemupfanha wemwana vaichamisa hamudidi muungana politibro yenyu kuungana mazijena murevhu kutaura nezvekuti mari dzakabva kuamerica une umbou nazvo here dzekuamerica dzazvezvi tine umbou hwokuti former president vakataura 15 billion yakanyangarika ndozvomufanira kuti mutaure korera iri kuuraya vanhu zvirwere zvaifanira dai zvakatokatwa kare zvirwere zvizvo hazvifanira kuti zvipararire nyika yese zvirwere zvekare zvichauraya vanhu muzimbabwe ini sure ngotaura mupolitibro yenyu nezvechamisa ii unopiwe mari kuamerica mune umbounazvo here kuti wakaipiwa mudo kunyepa futi musikaito 15 billion yakasiya yataura president former president mugabe ndiye todo kunzwa corruption matare ngaatonge nayo nyaya izvi hazvineinini vana vezimbabwe zvinotaura izvi tomunotaura nezvecorruption dzekubiwa kwemari dzevana vezimbabwe
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kunyangwe zvikoro zvakavhurwa kuKenya, vana vakawanda vanonzi havasi kuenda kuchikoro nekuda kwekutadza kubhadhara mari yedzidzo. Pamadandemutande akaita seFacebook munyika iyi, vana vakazara vakatakura mapepa vachikumbira rubatsiro. Vana zvikamu gumi kubva muzana pavana miriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu kana kuti 1.3 miriyoni havasati vatanga chikoro nedambudziko rekushaya mari. Hurumende yeKenya inobatsira vana nemari yedzidzo asi yakawanda inofanira kubhadharwa nevabereki. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti vachatora matanho akaomarara kune chikwata chinotsigirwa neIran chinonzi chakauraya mauto eAmerica matatu nendege yemhando yedrone muJordan nemusi wemugovera. Mutauriri mubazi rezvekudzivirirwa kwenyika yeAmerica vaJohn Kirby vati America haisi kuda hondo neIran asi vari kutora matanho. Vamwe vebato reRepublican Party mudare reCongress vari kukurudzira mutungamiri wenyika vaJoe Biden kuti vabhombe Iran. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachiita zvedzidzo dzepamusorosoro yePhD vaCalvin Manduna.
Kwakaurayiwa mauto matatu kukakuvara makumi matatu vari kunzi vakaurayiwa nedrone chinova chindege chiduku duku chisina munhu mukati chinooperatwa nemunhu ari paground chakavarova icho kubhesi kwavo iri kuJordan.
Vamanduna, mauto awa akaurawa nani uye pane chikonzero here chakapiwa nevakavauraya?
Kurwisana kweIsrael neHamas ndo chinenge chikonzero chikuru pane kurova kwakaitwa mauto aya nedrone. Asi pane zvimwewo zvikonzero zvandingati zviripo futi kupokana kweAmerica nekuzvipinza kwayaita munyaya idzi. Pagara pane zvichemo zvazviripo nekuva nebhesi remauto riri pabhodha kunana Jordan nepresence yemauto yeAmerica ari muIraq neSyria. Chinhu chine chichemo chevagari veko kuti mauto aya haafaniri kuva ari munyika mavo kuvhiringa nekusatenda sovereignty yenyika idzi. Saka vagara vane chichemo kwemakore kuti mauto eAmerica anofanira kudzokera kumusha kwavo kunana Iraq kunana Syria. Vanotivo hazvisi pamutemo kuti vave varipo. Saka pane zvikonzero zvakasiyana siyana zvandingati zvakonzera nyaya izvi. Iyo America pachayo iri kupomera mhosva kune veIran. VeIran vakabuda vachiramba kuti hatisisu takonzera kana kuti taita kuti drone attack iitike.
Vamanduna, ivo vaBiden vanoti pamusoro penyaya iyi?
VaBiden vari kuti ivo vachatsiva panguva inotevera vachatsiva nezvombo. Ndo magariro avanoita kutsiva kana paitwa maattacks akadai kune mauto eAmerica. Kazhinji tinoona vachibhomba mainstallations kana kuti vavanenge vakatargeta kuti ndo vanhu vanenge vazviita kumagroups avari kupokana navo. Saka we are expecting kuona vachibhomba. Asi chikuti hatofanira kuzvibvunza kuti maresponse aya anobatsira here. Hationi achibatsira, hationi achimisa vanhu vanenge vachipokana nemauto eAmerica kana kuti vari kupokana neIsrael vacho from kuti vaendere mberi nezvavari kuita. Kuri kunzi kwaita maattacks anopfuura 158 in the last few months against mauto eAmerica. Saka vaBiden vanga vachinyatsozvifunga vakadzikama vaenda kunoongorora kuti chii chichemo nechikonzero chirikuita kuti vanhu vave vachida kubomba mabhesi America and vagadzirise nyaya dziri kukonzeresa zvichemwa.
Vanoongorora nyaya dzezvematongero enyika vachiita zvidzidzo zvepamusoro-soro zvePhD vaCalvin Manduna vange vari parunhare muno muWashington DC neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidzi chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Makwikwi eAfrica Cup of Nations ari kuenderera mberi muIvory Coast. Nhasi nenguva dza7 Mali ichatamba neBurkina Faso pamutambo wekutanga kwozopedzisira Morocco neSouth Africa. Blessing Zulu weStudio 7 abata muongorori wenhau dzemitambo Brian Msekiwa vakatanga nekutaura pamusoro pemutambo pakati peMali neBurkina Faso.
Ya, mutambo uyu uchange uchitutazira kuti tichange tichinakidzwa zvachose and the teams acho somone rangu ma teams anotamba bhara zvakada kufanana. Saka ndichiona ndinongoda team ichakwanisa kuita utilize my chances aitawana kuti vago wese ndo ichakwanisa kuenda pa next round kuma quarter finals. Ma teams akangona anongori rank the same but chandikufara nechongoti vanhu vari kuqualifya vari kuenderera mberi haazi mateams aya anongonzi o mabig teams ese mateams even nemadeka acho vari kuhwina zvinove zvinofadza.
Mutambo mukuru wakatarisirwa nevamwe uri pakati peMorocco neSouth Africa nenguva dza10 manheru ano, muri kuonawo seiwe?
Uyoyo uchange uchinakidza but ndichiona South Africa ndoona kunge hasitonyatsosvika palevhel yeMorocco because Morocco remember yakakwanisa kusvika masemifinals eworld cup and is a team iitasirwanzi ndo ichatomudza mukombe wenations cup. Saka as I said you never know nesoka but ndikuona Morocco ichikwanisa kuita putsuro over South Africa.
Mumwe mutambo wanezuro wanga uri pakati peCape Verde neMauritania, Cape Verde yakahwina zvakare, uri kuona sei matambiro ari kuita chikwata ichi?
Even Mauritania yakatamba zvikuru, vese vanhu vakatamba kungoti yakazodzikwa through penalty mugadzikwa after keeper weMauritania anga ari very very reliable mutournament yese adonedza mutambo weCape Verde umva Cape Verde azokwanifya to the next round but matimu inyika diki but vari kutamba bhora rinonakidza chose ende zvinofadza kuti zvakutooneka kuti even nyika ine population ishoma zvinokwanisa kana kutoproduce something. Saka zvinopa hope kunewo dzimwe nyika kuti dzikwanise kuitawo saizvozvo mumanext tournament.
Uyo ange ari muongorori wenhau dzemitambo achitaura naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Nhasi dare rotarisirwa kupa mutongo waro panyaya yavaJob Sikala navaGodfrey Stole. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rosangana kutsvaga chatora chigaro chakasiyiwa navaNelson Chamisa chekutungamira bato iri. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.